Mangwana na kana kavatereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wesvondo, mbudzi 19, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kutarisirwa kusangana nevakuru vemauto nhasi. Mutevedzeri wegurukota rezveutano pamwe nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Aldrin Musiwa vakashaya nemusi wechishanu vari kuDublin kuIreland, uko vakanga vaenda kumusangano nevamwe vebazi rezveutano. Bato rezano PF riri kuita musangano weCentral Committee wechimbi chimbi nhasi mangwanani, uyo uri kutarisirwa kudzinga mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kusangana nevakuru vemauto nhasi. Mashoko aburizwa nevanga vachikokera nhaurirano pakati pavamugabe nemauto, Father Fidelis Mukonori anoti vamugabe vachaita musangano nevakuru vemauto. Vamwe vachange vari pamusangano uyu vanosanganisira vakuru vemauto, vakuru vevasori pamwe nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba. Hapana ari kuziva kuti chii chichaburiswa pamusangano uyu. Vamugabe vari kugara vakachengetedzwa nemauto kubva musi wechipiri manheru. Mauto anonzi anga achiedza kuudza vamugabe kuti vasiye chigaro, asi vamugabe vachitsika madziro. Nezuro vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa vachiti vamugabe vasiye basa. Mutevedzeri wegurukota rezveutano pamwe nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Aldrin Musiwa vakashaya nemusi wechishanu vari kuDublin kuIreland, uko vakanga vaenda kumusangano nevamwe vebazi rezveutano. Vataura vakamirira mhuri vaJoseph Musiwa vanove munin'ina wemufi vaudza Studio 7 kuti mukoma wavo anga ari murwere ainetsekana nechirwere cheitsvo. VaJoseph vati Dr. Musiwa vakangodonha ndokushaya vari muhotera mavaigara. Dr. Musiwa vakasarudzwa semutevedzeri wegurukota rezveutano muna 2015 uye vanga vari mumiriri wedunhu rechakari mudare reparamende. Vasiya mudzimai nevana vatanhatu uye vanhu vakaungana pamba pavo panamba 15 Trail Road Mount Pleasant muHarare. Ngatinzwei hurukuro yataita navaJoseph Musiwa.
Vanga vachirwara here?
Saka
urongwa hwakamira sei?
Then after that, we were able to get a position in the
kuungana kwaita vanhu iye nhasi vanhu vakaungana kupi?
Pamba pavo mumambire namba 15 Trail.
Vasiya mhuri yakadii?
Ya mudzimai nevana.
Vana vangani?
Vasiya mudzimai nevana vana namba 15.
Vanga vari vaJoseph Musiwa vanove munin'ina wegurukota rezveutano Dr. Aldrin Musiwa avo vakashaya nechishanu kuDublin kuIreland. Vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato rezano PF riri kuita musangano weCentral Committee wechimbi chimbi nhasi mangwanani, uyo uri kutarisirwa kudzinga mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wemunyorano na nezvemutemo mupolitbro yeZANU PF vapo mangwana vati makomiti ebato iri mumatunhu ese munyika akaita misangano akatora danho rekukoka musangano weCentral Committee apo bato iri rinotarisirwa kusarudza mutungamiriri mutsva. Vamangwana vati pasi pebumbiro remutemo webato vanasachigaro webato iri vanobvumidzwa kukoka misangano yakaitika pamwe nekukumbira munyorano na nezvekufambiswa kwemabasa mubato kuti vashedzere musangano weCentral Committee. Vamangwana vati misangano iyi yakaitwa kutsigira danho rakatorwa nemauto apo vakatora masimba kubva kuna vamugabe.
Vakaona danho ratorwa namasoja on behalf of the party, saka vakaona kuti vanofanira kutsigira matanho atorwa namasoja nokuti masoja akanga achiita on behalf of the party. Vakavaratidza kushikana nokudzingwa kwavo kuita vanhu vati, saka vavaitira action masoja ivo vakabvaona kuti let's take ownership chechetu.
Vamangwana vati sezvo vanoona nezvekufambisa kwebasa vaignesha Chombo vakachengetedzwa nemauto, mutevedzeri wavo vaJulai Moyo ndivo vakatambira chikumbiro chematunhu ese vakakoka musangano weCentral Committee uyo uchaitwa na10 mangwanani. Vamangwana vati chimwe chezvisungo zvakabva kumatunhu ese ndechekuti vamugabe vasiye basa kubato nekuhurumende uye bato richasarudza mutungamiriri mutsva.
Chatinotarisira chabuda chokutambira maresolutions akabva kumaprovinsi. One of the key resolutions akabva kumaprovinsi ndezvekuti president wedu dai vachiya basa, saka vakakumbira kuti Central Committee iyo inotuma president kuti vainotonga nyika yakakumbirwa kuti ishandise simba rayo rokuti mutungamiriri wenyika dai asiya basa. Kusiya basa rokutungamirira nyika, kusiya basa rokutungamirira pati, tinotarisira kuti ichasarudza mutungamiriri mutsva waichazoenda naye kucongress.
Chimwe chisungo chakabuda ndechekuti vaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakadzingwa basa nemubato navamugabe vadzorwe mubato. Chimwe chisungo ndechekuti nhengo dzese dzebato iri dzakadzingwa mubato iri kubva paCongress ya2014 vadzorwe mubato, pamwe nekuti munyori wemadzimai mubato iri zvakare vari mukadzi wavamugabe amai Grace Mugabe vadzingwe mubato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC nematunhu akapoteredza zvakaungana nezuro pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC zvichitsigira zviitiko zviri kuitika kumusha zvichitevera kupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika uye kumanikidzwa kwavamugabe nebato ravo reZANU PF kuti vasiye chigaro, izvo zviri kutsigirwawo neveruzhinji. Mumwe wevakaronga kufora uku muzvare Shingi Mangwiro vanoti vakashamiswa nekubuda kwakaita zvizvarwa zveZimbabwe kunyanga hazvo kwaitonhora zvokukwidza hamba mumuti. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zvakabva kumatunhu ari kure akaita sePennsylvania, New Jersey neNew York, kuchitiwo vamwe vachibva kuVirginia nemuMaryland. Ngatinzwe hurukuro yatakaita namuzvare Mangwiro.
Taona zvaka kodzera kuti tinge tichibatana nehama dzedu dziri kuZimbabwe mukuratidzira, kwanga kuri kwese kuratidzira nekupemberera chiitiko chiri kuitika kuZimbabwe. Saka tatongobatana nemauto edu kuti in support and yanga ichitonzi solidarity march. So kuZimbabwe ndinovemba maona zvanga zvichiitika nhasi kuti vanhu vanga vakabatana, vanhu vatema, varungu, makaradzi, vane mari vasina, munhu wese nhasi. It was not about race or anything, it was just about solidarity. So yanga inguri America yese, Zimbabwe yese yabatana kuti tinge titakabatana se one Zimbabwe.
Vanhu vangani vabuda muchiitiko ichocho chamaita muDC?
Tisu tatika organizer kuti tinenge tiripo from 12 to 2. So bata tanga tambe tiri vashoma sipa zvazengi zvapa kati tinokwanisa kunge tatodarika kuma 150 ndinovemba. Nekuti pane patazenge tambowandisa tese, pane nguva yatazenge tawandisa vanhu vazhinji vabatana pamberi peemba.
Sei masarudza kuenda kumuzinda weZimbabwe nemugovera iyo vanhu vachinge vasina kuvhura maofisi?
Zvanga zvisiri zvekuti takatinangana nevanhu vanoshandira kumuzinda weZimbabwe. Chinangwa chedu changa chiri kubatana nehama neshamwari dzedu dziri kuZimbabwe dzanga dzichiratidzirawo musi wa18 November, ranga riri zuva rakasarudzwa kuti tinge takabatana semhuri yeZimbabwe. Hazvinei kuti uri kupi, pasirese zvanga zvichingonzi munhu wese zvinonge zviri muZimbabwe saka azvinei nevanhu vanga vari pavanoshanda pamuzinda weZimbabwe zvanga zviri zvako iwewe sechizarwa cheZimbabwe zvinotipa tariro kuti Zimbabwe ichange iri parinani nekuti vanhu veZimbabwe tiri kutambura vanhu vakabuda munyika kuti vanotsvaga upenyu huri nani
Vanga vari mumwe vakatungamira kufora kwakaitika muWashington DC nezuro muzvare Shinge Mangwiro vari parunare muGaithersburg Maryland neStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM kuseni kwega kwega masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1 3 5 musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pamedium wave, 4930 pashort wave, 15580 kHz pashort wave ne 6080 kHz pashort wave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele apo tichange tichitepfenyura apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vanofarira Zimbabwe vanogara kuTexas muno muAmerica vakaunganawo paCity Hall muDallas vachiratidzira kutsigira kwavo zviri kuitika kuZimbabwe. Mumwe vakaratidzira Dr. Priska Ngondo vanoti vanotarisira kuti Zimbabwe itange patsva uye vanotarisira kuti dzimwe nyika hadzipindiri munyaya yekupindira kwemauto mukutongwa kwenyika. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Ngondo kuti tinzwe mafambiro akaita urongwa hwavo.
Nasi tasangana kuDallas City Hall vana vekuZimbabwe tanga tiri tese tichiimba tichingofarawo kuti nhasi vhiki rino taona zvinhu zvangochinjawo kuZimbabwe takasira kungoratidza vanhu vekuZimbabwe vaita vanga vari kuprotesta vachimacha nhasi kuti tinavo. Saka even though tiri kure zvavo from them we just wanted to stand with them in solidarity.
Papa kawandiwa here nevanhu vekuZimbabwe.
Havauya zvavo kwanda we were the crowd was at any one point from I want to say 50 to 80 people. Saka tanga tiripo tichikwata ma speech tichiimba tichikwazisana tichingotaurawo nezvirikuitika kuZimbabwe tichiti even though tiri kure tanchida kuratidzawo support kune vamwe vedu nhasi vanga vari kumacha kuZimbabwe nhasi.
Saka munofunga kuungana kwamaita kwabudirira here?
Kwabudirira zvekuti, kwabudirira zvekuti because zvatongoratidzawo kuti anything zvinenge zvichiitika kumba isusuwo tinozvinzwa and tinosupporta and tichidangoratidzawo vamwe vedu kuti tinemi. In spirit zvabudirira strike vanhu vauya vanhu vakaimba tikanamata tikataura tichingotaurawo kuti what are we expecting in the next few days from our country.
Imwe mune vimbo here yekuti mauto omuZimbabwe anogona kutazvo nenzira yakanaka pakasa deuka ropa.
Ameno tinongovimba kuti ndizvo zvavachaita. Democracy inofanwa kudzoserwa munyika yeZimbabwe saka kuti nguva ino kuti nditi ndizvo zvichaitika I can't confidently say that. I see that would be the right thing for them kuti vaite. Saka tinongovimba kuti ngiriki ana General Chiwenga vachaona kuti nyika ngaidzoserwe kune hurumende and tinongovimba kuti hurumende yachona inoona kuti isusu vanhu veZimbabwe vakudawo kutongo zvirinani kuti tiite social, economic and ne political stability.
Vanga vari Dr. Prisca Ngondo vachitaura vari parunare ku Texas na Tonono Kawande we Studio 7. Tombonzwa kubva kuna Mavela Tumhlanganya uye we Studio 7 kune zvakaitika muWashington DC nezuro.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatana pamuzinda weZimbabwe muWashington DC apo vaiti ivo vanga vari kuratidzira vachitsigira kuratidzira kukuru kwakaitwa muguta reHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvaiti zvanga zvisiri kufara nemabatirwo ari kuitwa nyika navamugabe. Vanoti ivo vakafadzwa nezvakaitwa nevemauto kutora masimba kubva kuna vamugabe.
Hai mure yeZimbabwe, ndisu zvizvarwa zveZimbabwe tiri kuWashington DC nasi tiri kufara ara zvisingatomboita nekuti president wedu vanga vagara. So right now tichingonzwa morare vane kuHarare ende nematima na ese munyika muno dzese nyika dzese vati pamanyau tichingonzwa kufara. Unoziva unoenda pa Facebook, unoenda pa WhatsApp tichingonzwa manyukunyuku. So
ina handina hangu akanyanya yekutaura but kuya kwandaita pano kwandifadza. Tiri kutsigira military zvaikaita kuti dai zvaramba zvienda mberi Zimbabwe zvizvarwa mabone free awari mabasa ndozva tiri kushuwira zvose zvakadaro. Saka handina akawanda yekutaura, ndiri kungofara kuti next step.
Aiwa isu tiri mabone free asinasaita macomrades ini ndiri kungofara nokuti 50,000 yangu yandisina puwa paipai ndakuzoiwanawo nguva ino. Thumbs up Mr. Comrade Chiwenga, ndima katanga basa nazo kumberi kusika zvapera. Ahoi makomrade.
Ahoi.
And this is Nigel Chiwa and the boy of God like I will fear up na bobo. Ah bobo ngachin. These two old. Said that in this 37 years vanga vari ku vaimwa tea nema biscuits. They should continue doing that.
Saka iwewe uchangobva kubva kumba chisha kubata uya uye pana.
I'm a first aid. I'm not going to come back to say first aid. Like everything, everything was dead. The minister knows that it's just a government of the seven. Zaramba Shukonde to Goma, Kubuda Water Changram Government, West, Bob Baslav Gisarina, Rango and Bachibisana, Fatima. They are infighting, used to be fighting as opposition. But they should not take the country down with their first.
Tinotenda Marvelous panga achitaura nezvaro zveZimbabwe muWashington DC nezuro. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dziri kugara dzakatarisa zviri kuitika muzano PF umo mune urongwa hwekubvisa mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Nezuro vanhu vakaungana muWashington DC vachiratidzira kusafarira kwavo utungamiri hwavamugabe. Ray Choto Studio 7 aita hurukuro na Dr. Frank Guni nengo yezano PF iri muWashington pamwe nasachigaro weMDCT muAmerica vaDan Moyo. Ray atanga nekubvunza Dr. Guni nezvemusangano wekuti vamugabe vadzingwe.
Aiwa isusu tinoti musangano wakaitwa nezuro uyu hapana chakaipa. Vanhu vanga vari kupemberera zvatiri kuita isusu seZanu PF kuti tiri kugadzirisa kuti tichizorodza mukuru wedu topinza vamwe pachigaro vopindawo panyanga. Kana maZimbabwenzi vachifarira mareforms atiri kuita muZanu PF yekuti tibvise mukuru wedu, aiwa hapana chakaipa, ngavauye havo vazotibatsirawo kupemberera.
Ndinodzokera kwamuri zvakare vaGuni, makaenda here kumusangano uyu kuti muonewo kuti zvinhu zviri kufamba sei?
Aiwa kwete, hatina kuenda ikoko, tanga tiri mubishi rekugadzirisa kuti ramangwana remusangano richamira sei apo vamugabe vachinge vazosiya chigaro. Nekuti ini kunoku ndindakamirira zvadu PS muno muDC. Tanga tichitaura nevamwe vekuboka rekwedu kuti tichazofambisa sei zvamangwana. Vanga vachipemberera hatina kuti ngavasaita tangati chiwirirana navo vamwe vedu vanga varipo asi isu tanga tiri mune rimwe bishi rekugadzirisa kuti urongwa hwemangwana huchange hwakamira sei.
Ndodzokera kwamuri vamoyo. Pane musangano weZANU-PF Central Committee uri kuitwa nhasi wakananga nekudzinga vamugabe mubato iri. Chiitiko ichi munochionawo sei sebato reMDC?
Chinhu chakakosha ndechekuti zviri kuitiwa neZANU has been overtaken nemae events aitika nhasi. Hazvisina basa kuti Central Committee yavo inoita chiine zvei. Zviri kuitika ndechekuti vanhu vemuZimbabwe came out in their millions to say kuti they want change. Not kuti they want kuti Mugabe chete abviswe. No, they want change. They want to uproot the system yanga iripo that has been in existence for 37 years and replace it with a new system. Zvakaitiwa nemauto zvekuti vatsvisa Mugabe vobva vaisawo umwe wavo zvatopera hazvisina basa zviya.
Vaguni, ndoda kuti mupindewo ipapo. Munoona sei kupandukirwa kwavakiitwa vamugabe nevamwe vavo?
Aiwa, ndingada kutanga ndichiti inini ndinoda kuti vanhu vanyatsokudzwa chokwadi. Vamwe vari kuita sokuti vari kuziva kuti vamugabe vatobviswa kurasika ikoko. Vamugabe havasati vabva pachigaro. Tiri kuvabvisa mumusangano wedu weZANU-PF tichitevera gwara remusangano wedu nemutemo wenyika. Vasaudza vanhu kuti vamugabe vatobva havasati tichiri mugwara rokugadzirisa izvozvo. Ndichidzokera kumubvunzo wenyu. Wekuti Central Committee yedu iri kusangana kuti iise zviri pamurao kuti vamugabe vachimiswa basa vachienda kumudya ndigere umwe atorewo chikudya chekutonga ichi. Hakusi kupandukirana, kungotaurawo maonero atiri kuita kuti musangano wedu urambe wakabudirira wakasimba. Taona kuti mukuru wedu nga achizorora nekuti zvanga zvaitika musangano wanga wapindwa naponde. Mai Mugabe ndio vanga vava kutora masimba emukuru wenyika. Saka isu seZANU-PF tava kuti aiwaka vamugabe muri mukuru wemusangano wedu asi mange makupa masimba kuna mai Mugabe avasina kusarudzwa vasina kodzero yokutora masimba emusangano pamwe chete nehurumende. Ndo saka tava kuti vamugabe vachienda pamudya ndigere tosarudza umwe mutungamiriri mutsva anotevedzera gwara remusangano nezvinodiwa nemutemo wenyika.
Vaguni, ndinodzokera zvakare kwamuri. Tingati vamugabe vanga vasingazive here kuti ndozviri kurongwa nevamwe vavo? Takatarisa mapengera vakaita pakazosvika kuti vamunangagwa vadzingwe mubasa.
Hongu, vamugabe vanga vasina kuzvifungira nekuti vanga vachiteerera vanhu vasina nematuro ose vaitokwata zvinonzi G40 vanosanganira vana Jonathan Moyo, vana vakasukuwere nemuzukuru wavo. Ndo vamwe vanga vakupa mazano asina pundutso kumukuru wenyika zvekuti anga arasika mugwara zvekuti vanga vasingazvifungire kuti nhengo dzeZANU-PF dzichabatana nenyika yese dzichitidzo aiwa chizororai mukuru penyu pakwana. Vanga vasina kuzvitarisira izvozvo zvinhu zvaitika vasina kuzvifungira zvachose.
Vaguni, tingati vamugabe vanga vasingazive here kuti pane dhende riri kurongwa nemauto avo avanotungamira ivo akakwanisa kuvachengetedza musi wechipiri manheru nyore nyore semunhu abata nyana riri mudendere?
Hongu, vamugabe vanga vasingazvizive, vanga vasina kuzvitarisira nekuti ivo vaingofunga kuti zvavange vataurirwa nevanhu vanga vavapedyo navo vatengesi ava vanga vakutengesa gwara remusangano vanga vari kufurira vamugabe kuti aiwa vamugabe makachengetedzwa vachivanyepera kuti vanhu vese vari kukudai zvamuri kuita ndizvo chaizvo isu ngatingodzinga wese asingadi kuita zvatinoda isusu. Saka zvaitwa nemauto ezvo vamugabe zvinhu zvavanga vasina kutarisira.
Ndouya kwamuri vamoyo, munoona sei zvakaitika kuna vamugabe?
Iriri chandingakuudzai vakuru kuti zviri kutaurwa navaguni zvatova seri news ndezvekare. Pavakazvironga vachiti ivo chifungwa yavo yanga iri yekuti vanongobvisa vamugabe vomureplesa navamunangagwa, its no longer because zvato overtakiwa nema it's been overtaken by the activities that we have seen. Zvataona zvichiitika. What they have done is vamutsa vanhu vanga vakavata zvavo and therefore kuti ivo vafunge kuti vachakwanisa kuti vaudze vanhu mangwana kuti no takuisa vamunangagwa, hakusisina zvegovernment.
Yes,
what is there right now is the Kwane Keteka ship, the military. Ndiyo yava hapo, ZANU PF zvatopera, and kuti tidzokere mashure tichifunga kuti vachatanga vamboisa vamanga vabva vachizodecide kuti maelection zvatopera zviya.
Mauto ari kutaura iwo kutiwo ari kugadzirisa zvinhu senhengo dzezanu PF, saka mutsauko uri padho.
Zvatopera ndozvavaifungira, vanga vasati vaona zvichaitika nhasi. It's almost like the consequences zvavanga vachifungidzira ivo kuti ndozvichaitika zvatopera, because zvaitika nhasi ndezvekuti vanhu vabuda in their millions vakaratidza kuti havachada vabuda chei.
Vabhuni muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navamoyo, munoti kudii nawo?
Haiwa, vamoyo vari kurasika, vari kuda kunyepera vanhu. Chokwadi chiri kuitika ndechichi, hongu vanhu vabuda vauya vakawanda chaizvo, asi vanhu vanga vachiuya kunopemberera zvakaitwa nezanu PF nemauto iya inonzi Solidarity March. Honguka, zvaakuzoitika iye zvinezvi ndezvekuti tiri kutevedzera makwara maviri muzanu PF. Rekutanga randataura nderekuti mangwana Central Committee yezanu PF iri kugara pasi yobvisa vamugabe namai vamugabe nevamwe vavo vanga varasika mugwara. Vabviswa kudaro tosarudza umwe anopinda pachigaro ichi.
Hapachisina chigaro.
Ndipedzise, tiri kutaura chigaro chekuzanu PF vamoya, hatisi kutaura chigaro chehurumende, muteerere zvakanaka. Kana tabvisa vamugabe toisa watinoda kuti ndeye akutora, iye zvinezvi takanangana navamunangagwa kuti vatore chigaro ichi. Tomira takadaro tichiedza kutishushudzira vamugabe kuti vamugabe chinyora airunyoro pasi yainonzi signature kuti vachitaura kuti ndabvuma hangu zvataurwa nemusangano, saka ndogara pasi. Kana varamba semunhu ane nharo, toenda kuparamende musi wechipiri tondoita yainonzi impeachment.
Vanga vari Dr. Frank Guni vanove nhengo yezanu PF mudunhu reWashington DC. Manzwa okubva kuna vaDan Moyo, sachigaro weMDC team America. Vaviri ava vanga vachitaura vari muWashington DC, muhurukuru yanga ichikokerwa naRay Choto weStudio 7. Kambo kubva kuna Mukanya Thomas Dafrenyika Mafumo kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe votarisirwa kusangana nevakuru vemauto nhasi. Mutevedzeri wegurukota rezveutano pamwe nekuchengetedzwa kwevana Dr. Aldrin Musiwa vakashaya nemusi wechishanu vari kuDublin kuIreland, uko vanga vari kumusangano nevamwe vebazi ravo. Bato rezanu PF riri kuita musangano weCentral Committee wechimbichimbi nhasi mangwanani, uyo uri kutarisirwa kudzinga mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoremba kuti muchange minesi zvakare muchirongwa zvinotevera. Anokusiyai mumaoko aPrasidis Jeremiah, ndini wenyu Jonga Kandemire.